fallen, my soul cast down. My love,
mercy,
rewrought my love. Yes, Lord, we thank you, Father. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrought my life. Genesis chapter 4, verse 1. We want to thank God for this mercy. Mercy is something that you don't deserve. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord.
Zvino Adam wakaziva mudzimai wake Eva iye ndokubata pamuviri akapona Kaini akati ndawana mwana ndichibatsirwa naJehovha.
And she again bare his brother Abel.
Akapona zvakare mununʼuna wake Abheri.
And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Abheri wakanga ari mufudzi wamakwai, Kaini wakanga ari murimi wevhu.
And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
Zvinongova yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha.
And Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect.
Na Abheriwo akauya namakwai ake nematangwe namafuta awo, Jehovha ndokumugamuchira Abheri nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chekaunyana.
Let's just pray once again. Brother, I'm going to pray.
Ngatinamate zvakare. Baba vedu variko kumusoro kudenga, tinokutenda Ishe madekwana ano, maita yenyu matiunza zvakare mukati meimba yenyu, Ishe wangu. Tinokutendai Baba makanaka, nekuti mukana mukurusa chaizvo unowanikwa mukati meupenyu hwemutendi, kuti anokwanisa kupinda muimba yaJehovha Baba. Nekuti Mwari, tiri muimba yaJehovha muno Mwari. Hazvibviri Mwari, hazvigoneka, hazvifaniri kutomboitika Baba, kuti tidzokere kudzimba dzedu tiri zvatauya tiri Mwari.
Yes.
Tiri kutoramba kuti Mwari dai izvozvo zvikasaitoitika mangu rekwanano Mwari. Baba wangu vari kumusoro kudenga, dai pakatoshayikwa kana mumwe zvake anodzokera nechinhano chake Baba madekwanano. Nekuti Mwari kana zvikaitika izvozvo Mwari, aiwa Baba, isu hatisi kuzvida kuti zviitike. Nekuti tina Mwari anoshandura zvinhu. Tina Mwari anonzwa munamato. Tina Mwari asingangonzwi chete munamato asi anopindura zvakare.
Amen.
Tina Mwari akasika munhu ane muromo nekuti iye anotaurawo. Tina Mwari akasika munhu ane maziso nekuti iye anoona. Mwari wedu akapa munhu nzeve nekuti ivo vanonzwa. Saka Mwari madekwana ano chatangoinga mukati meimba yenyu ndekuti Mwari mungozviratidza. Ndekuti Mwari zvatanga tinazvo mukati meupenyu hwedu, kana anga huri urwere, kana kwanga kuri kushayika kwemari chaiyo, kana anga iri nzara iri mumba, Mwari manga mazviitira mazvitendera kuti nhasi uno uyu Mwari muzozviratidza kuti muri Mwari Baba. Saka isu Mwari kutouya kwedu muno muMwari ipredestination yenyu Mwari kuti muziprove Baba Jehovha, nekuti Brother Branham vanotaura kuti God proves his word through believers. Saka baba madekwanano, here are the believers, O Lord. And the word has been read. And the word, Lord Jesus Christ, it is the word that you said, heaven and earth will pass away, but your word is eternal, Lord. And you said that your word is infallible.
Mm-hmm.
So, Father, we are so glad that we are identified with such a God. Oh, Father, we want to thank you. Our pastor is standing on his post of duty. And we pray for a special anointing, oh God. We pray for the heavens to open up and pour on him that blessed Holy Spirit, that special revelation, that as he starts to open his mouth, let heaven speak unto our hearts this evening. Father, we thank you. May you start with us and end with us. In the name of Jesus Christ. Amen.
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 May the Lord bless the reading of his word as you take your seats. Ishe vabereki varopafadze kuverengwa
kweshoko ravo muchigara zvenyu pasi.
We continue our reading.
Tinoenda mberi nekuverenga.
On verse 6.
Pa verse 6.
So we saw that God had respect unto, did not have respect unto the offering of Cain.
Taona kuti Jehovah havana kugamuchira kana kuremekedza chipiriso chaCain.
And he had respect for Abel and his offering.
Asi vakaremekedza Abel nechipiriso chake.
Now verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen?
Verse 6, ipapo Jehovah wakati kuna Cain, ko watsamwireiko, sei chiso chako chakahunyana?
If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
Kana ukaita zvakanaka, haungafari here pachiso chako. Kana usingaiti zvakanaka, zvivi zvinokuwandira pamukova. Zvichakutsvaka, asi iwe unofanira kuzvikunda.
And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
Zvino Cain vakataurira nomunin'ina wake Abel. Vakati vari kusango, Cain ndokumukira Abel munin'ina wake akamuponda akamuuraya. Ipapo Jehovha akati kuna Cain, uripiko Abel munin'ina wako? Iye akati, handizivi, ndini mufudzi womunin'ina wangu here? 10. Akati, waiteiko? Inzwi reropa romunin'ina wako rinodaidzira kwandiri panyika.
11. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thine hand? Now, if you... Okay.
Zvino watukwa, wadzingwa panyika, iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romunin'ina wako paruoko rwako.
Praise be the name of the Lord.
Zita shengari kudzwe.
So we are in Genesis.
Saka tiri mubhuku ra Genesis.
And we are seeing a situation here.
Tiri kuona nyaya itika.
Maybe before this scenario came into being,
pada tatasvika pachimiro ichi,
God created the heaven and the earth, that's Genesis 1.
Mwari vakasika denga nenyika ndiyo Genesis 1.
Now by his word,
neshoko ravo,
he spoke things into existence.
Vakataura zvinhu zvikavapo.
Now by his spoken word, so from nothing, God created something.
Kubudikidza neshoko ravakataura, Mwari pazvinhu zvakanga zvisipo pakazova nezvinhu.
Now from the first day to the fifth day,
kubva pazuva rekutanga kusvika pazuva rechishanu,
God created the earth, the universe, and fashioned it.
Mwari vakasika matenga ose vakamarongedza.
Now on the sixth day, that's when God created man in his own image.
Pazuva retanhatu, Mwari ndopa vakasika munhu nemufananidzo wavo.
And man is given dominion over the fish of the sea.
Mwari munhu akapuwa utongi pamusoro pehove dzegungwa,
and every living creature that was on earth.
Neshiri dzekudenga nezvisikwa zvose zvaive panyika.
And on the seventh day, God rested.
Pazuva rechinomwe Mwari vakazorora.
Now we are told that the man that the Lord created on the sixth day, that is in chapter 1, was a spirit man because he was in the form and image of God.
Zvino tinoudzwa kuti munhu akasikwa naMwari pazuva retanhatu anga ari munhu ane chimiro chaMwari, nokuti angari munhu wemweya nekuti angari muchimiro chamwari.
Now if we move to chapter 2,
tikaenda kuchitsauko 2,
we see God now forming man out of the dust of the earth.
Tinoona zvino mwari vakuita kuumba munhu kubva paguruva revhu.
Now the reason he wanted man to till the ground,
chikonzero vaida kuti munhu arime paivhu.
And then God planted a garden eastward of Eden.
Mwari vakadyara garden ravo kumabvazuva kweEden.
And Adam is given power, he's giving names to animals, everything. Adam is giving names, and in other words, he was a god actually.
Adam akanga akupa mazita, akupa mazita kumhuka nezvinhu nekumwe kutaura akanga atori mwari.
Now after giving the names, he then realized that
apedza kupa mazita
that looked like him.
Akazoona pekupedzisira kuti akashaya chisikwa chakafanana naye.
And that's when God said I'll make an help meet for him.
Ndipo Mwari pavakazoti ndichakutsvagira mubatsiri akakwanirana newe.
And a deep sleep is caused to fall upon Adam.
Akakonzereswa kuti ayave nehope huru.
And God did the operation that we all acquainted with.
Mwari vakamuvhia neoperation yatinoziva tese.
One rib he removed and he made Eve.
Mwari vakabvisa rumbabvu rumwe chete vakagadzira Eva.
Clearly, you know, sometimes there is no need for an argument. One man, one wife, one wife, one man. There's no need for one wife, two husbands, or vice versa. It's not in the scripture.
Zvinhu izvi zvingori pachena kubva panyaya iyi. Hatifaniri kumbopedza nguva tichiisana nharo. Hapafaniri kuve nemudzimai mumwe chete ane varume vaviri kana murume mumwe chete ane madzimai maviri.
The problem only came when Mr. Serpent came on the scene.
Dambudziko rakangovapo bedzi pakauya chikara.
And through his subtlety, that's when he beguiled Eve.
Kubudikidza nemanomano avo vakanyengera Eva.
And that's when sin crept in.
Ndopakapinda chivi.
Now, when sin crept in,
chivi pachakapinda muvanhu,
the dominion which Adam had vanished away.
Utongi waive naAdam wakabva wapera.
Remember we were saying Adam was giving names to animals.
Rangarirai tati Adam aipa mazita kumhuka.
And he could control nature.
Aitotonga zvisikwa zvose.
He call a lion, an elephant, everything he'll call them and they will obey him.
Aidaidza shumba, aidaidza nzou, zvese zvaitomuteerera.
But when sin came in,
asi chivi pachakapinda,
man was now afraid of those things, the lions.
Munhu anga akutotya shumba.
Was afraid of a rat.
Munhu akutotya gonzo.
Afraid of a lizard.
Munhu akutiza dzinyu.
Let a lizard just crawl in, you see people scrambling for cover.
Rega pangofamba dzinyu mumba chete uone vanhu vanotyoka makumbo nekutiza.
Now it's because sin came in.
Inyaya kuti chivi chakapinda muvanhu.
So fear also knocked at their doors.
Saka kutyawo kwakagogodza pamikova.
Diseases came in as well.
Zvirwere zvakabva zvapindawo muvanhu.
Now God gave a judgment to the serpent, to the woman and to the man.
Mwari vakapa mutongo kuchikara, kumudzimai nekumunhu.
Now we come to chapter 4 where we read.
Ndomasvikira atinoita pachapter 4 yataverengai.
So we see the birth of Cain and Abel.
Tinoona kuzvarwa kwaCain naAbel.
Now two men of men are born.
Mhando mbiri dzevanhu dzakaberekwa.
Cain representing the serpent seed.
Cain achimirira mbeu yechikara.
And Abel representing the true seed.
Asi Abel achimirira mbeu yechokwadi.
Now the Bible is telling us.
Bhaibheri riri kutiudza.
Cain was a tiller of the ground.
Cain aive murimi wevhu.
But Abel was just a shepherd boy.
Asi Abel aingove mufudzi.
Now they were all worshipping the Lord.
Vose vainamata Mwari.
Both bringing their offerings to the Lord.
Vose vachiunza zvipiriso zvavo kunashe.
Cain who bring fruits from the ground.
Cain akaunza zvibereko zvekubva pamichero yemuvhu.
And then the shepherd boy flocks as well.
Mukomana mufudzi akaunza makwai ake.
Now the Bible says the Lord had respect unto Abel and his offering, but he had no respect unto Cain and his offering.
Ipapo Bhaibheri rinoti Mwari vakaremekedza nekugamuchira chipiriso chaAbel asi chaCain havana kuchigamuchira.
That's where disaster started.
Ndo pakatanga dambudziko.
Now, the countenance of Cain fell.
Zvino chiso chaKaini chakaunyana kana kuti akatsamwa.
And his form of visage changed.
Chiso chake chakashanduka zvachose.
He was full of rage.
Anga ane hasha.
He talks to his brother in the field.
Vakataura nemunin'ina wake vari musango.
Now, this other brother, Abel,
munin'ina Abel,
he was a genuine brother, so he thought he was just talking to his brother, but he didn't realize this is the serpent seed.
Ayanga ari munhu akanaka saaingofunga ndikutaura nemukoma wangu chaiye chaiye, haana kuziva kuti imbeu yenyoka.
But instantly, the Bible says,
asi pakarepo Bhaibheri rinototi,
Cain turned against his brother and slew him.
Kaini akapandukira munin'ina wake akamuponda.
Now we have murder in the camp.
Zvino taane mhondi mumuri.
Verse 9, the Bible says,
verse 9, muri inoti,
and the Lord said unto Cain,
ipapo Jehovha akati kuna Cain,
where is Abel thy brother?
Abheri munin'ina wako uripiko?
And he said, this is Cain responding or answering back to God.
Uyindi Cain ari kupindura kuna Mwari.
I know not.
Handizivi.
You see, you can even see truly a serpent seed.
Munobva mangoona pachena huchikara hwacho, humbeu hwechikara hwacho.
He is lying.
Ari kunyepa.
Because he knew.
Nekuti aiziva kwaaiva ari.
As if that was not enough.
Sekunge zvisina kukwana.
He is saying to God, am I my brother's keeper?
Akuti kuna Mwari, ndini muchengeti wemunin'ina wangu here?
So this is where we take in our inspiration.
Apa ndo patiri kutora kufemerwa kwedu madekwana ano.
So Cain asked God, am I my brother's keeper?
Cain akabvunza Mwari, ndini here muchengeti kana mufudzi wemunin'ina wangu?
So that is a serpent seed manner of speech.
Saka katauriro kembeu yenyoka aka.
So we can also not speak like that because we are not serpent seed.
Saka isu hatigoni kutaura saizvozvo nekuti hatisi mbeu yenyoka.
But we are saying, I am my brother's keeper.
Asi isu tiri kuti ini ndini muchengeti wehama yangu.
So tonight, brother and sister,
manheru ano hama hanzvadzi,
we are saying, I am my brother's keeper.
Tiri kuti ndini muchengeti wehama yangu.
So when we are saying brother, you can say, I am my sister's keeper. It's
kana uri hama unoti ndini muchengeti wehama yangu, kana uri hanzvadzi unoti ndiri muchengeti wasisi vangu.
It's only the serpent seed that's not ashamed to lie before God.
Imbeu yenyoka bedzi isinganyare kunyepa pamberi paMwari.
Do you know the reason why Cain killed Abel?
Munoziva chikonzero Cain akauraya Abel?
It was because of jealousy.
Yanga iri nyaya yegodo.
It was because of hate.
Yanga iri nyaya yeruvengo.
But God's purpose is never defeated.
Asi chinangwa chaMwari hachiwiri pasi.
The devil thought.
Diabora akafunga kuti.
Because he knew he was in Cain.
Nekuti aiziva kuti aive muna Cain.
So he thought if he'll kill Abel, then the lineage of the true serpent will go away.
Iye akafunga kuti akauraya Abel, mbeu yakanaka inobva yashayikwa.
But God came to Adam again, and Adam went into his wife, and a son is born by the name of Seth.
Mwari vakauya kuna Adam zvakare, Adam akaziva mudzimai wake akazvara mwanakomana anonzi Seti.
Adam was 130 years, the Bible says, when Seth was born. I hope some brothers are not going to wait.
Adam anga ane makore 130 pakazvarwa Seti. Handitende kuti pane hama ichazotsvaka chikonzero chekuti ndazviona mubhaibheri, saka regai ndimirire 130 years. You die a bachelor.
You might not reach the 100 years.
Unogona usasvika makore 130.
And at a good age of 958 years, Adam went to be with his son Abel.
Pamakore akanaka 958, Abel akaenda kunosangana nemwana wake.
Now we want to thank the Lord tonight.
Tinotenda Ishe madekwana ano.
Because of Abel.
Nekuda kwa Abel.
Because of Adam.
Nekuda kwa Adam.
Because Adam,
nekuti Adam,
he had the power.
Aive nesimba.
The power only he lost when sin came in.
Simba rakangorasika bedzi pakapinda chivi.
But we know what he lost
was
restored back to the church.
cha Adam chakaraskirwa nacho chakadzorerwa kuchurch.
As we are saying, I am my brother's as keeper.
Pandiri kuti ndiri muchengeti wehama kana hanzvadzi yangu.
We are also saying the spirit of Cain is not welcome in our midst.
Tiri kuti mweya waKaini haugamuchirwe pakati pedu.
The spirit of Cain is that the one that also murmurs, that sows seed of discrepancy.
Mweya waKaini ndiwo unonyunyuta, ndiwo unodyara mbeu yenyonganiso.
A spirit of discontentment.
Mweya wekusangogutsikana.
A spirit of hate.
Mweya weruvengo.
You know, that spirit, you know, you fall short of words to express it, because even somebody who has hardly done something wrong, that spirit just simply hates.
Mweya iwo unotoshaya mashoko akakwana ekunyatsokutsanangura kuipa kwaakaita. Kunyange mwe munhu angozviitiro zvakanaka, hapana chaakutadzira, unongoona uchingomuvenga.
The reason why Abel was killed by Cain,
chikonzero Abel akaurayiwa naCain,
is because God had respect on Abel and had respect on the offering of Abel.
Inyaya yekuti Mwari vakaremekedza Abel nekuremekedza chipiriso chake.
So you can see that spirit where a brother is blessed and you are not happy, or your countenance fell or falls. You can see that spirit, it needs to be cut off because it has a lineage.
Muri kuona here mweya uyu? Hama yako yaropafadzwa. Iwobva waita godo hausi kufara. Saka muri kuona here kuti mweya uyu pane muhwezva, pane pauri kubva, unofanira kudemburwa.
When your brother is blessed, you should rejoice.
Kana hama yako yaropafadzwa, unofanira kufara.
When your sister buys a new dress, we should rejoice together with her.
Kana hanzvadzi ikatenga rokwe idzva, tofanira kufara pamwe chete navo.
God will bless you also, brother and sister.
Mwari vachakuropafadza newewo hama hanzvadzi.
Be your brother's keeper, be your sister's keeper.
Iva muchengeti wehama yako, muchengeti wehanzvadzi yako.
One thing for sure as well.
Chime chinhu chechokwadiwo zvakare.
You can't be your brother's keeper unless and until you have genuine love.
Haugone kuva muchengeti wehama kana hanzvadzi yako kunze kwekunge une rudo rwechokwadi.
Wonder why we say love everybody above everything.
Ndosaka tichiti ida vanhu vose pamusoro pezvimwe zvose.
The blood of Abel was shed.
Ropa raAbheru rakadeurwa.
But we also know of another blood that was shed.
Asi tinoziva rimwe ropa rakadeurwa zvakare.
This other blood speaks louder than the blood of Abel.
Rimwe ropa iri rinotaura zviri nani kudarika raAbheri.
And that blood enables you, brother and sister, to love your brother. It enables you to be your brother's keeper.
Ropa iri rinoita kuti ukwanise kuda hama yako kana hanzvadzi, kana kuve muchengeti wehama yako kana hanzvadzi.
Not only your brother's keeper, but even your enemy.
Kwete bedzi kuve muchengeti wehama yako, kunyange kuchengeta muvengi wako.
Brother, it's not easy, I know.
Amando zvaya kuti hazvisi nyore.
To love your enemy.
Kuda muvengi wako.
But this blood,
asi ropa iri,
which speaks better than the blood of Abel.
Rinopupura zviri nani kudarika ropa raAbheri.
It enables you to do that.
Rinoita kuti uzvikwanise.
That blood enables you to forgive again.
Ropa iri rinokukonzeresa kuti ugone kuregerera.
There are some people who can hardly forgive.
Kune vamwe vanhu vasingatombogoni kuregerera.
Ah, brother and sister.
Aiwa, ama hanzvadzi.
Sometimes we invite sickness into our body because of failure just to forgive.
Dzimwe nguva tinotokoka urwere mumiviri yedu nemhaka yekutadza kungoregerera.
Somebody will have sinned or done something wrong on you.
Pamwe munhu akutadzira, pamwe atoita chivi kwauri.
And you don't want to forgive.
Haudi kumuregerera.
So, number one, yes, somebody stepped on your toe. Yes, he's done wrong, but stepped on your toe is painful. Yes, we understand.
Oh, chekutanga munhu akutadzira akutsika konzi tozvati zvinorwadza.
Now you don't want to forgive.
Iwo hausoda kumuregerera.
Now, so you are inviting spirits on you.
Saka uri kutokoka mweya pauri.
It's still painful because somebody stepped on your toe.
Zvichiri kurwadza nekuti munhu we akutsika konzi.
And you are inviting spirits again.
Wava kukoka imwe mweya zvakare. Zvakuya zviri manyambiri pauri.
But we are saying we want to accept this new blood that speaks better than the blood of Abel. When it comes on you, brother and sister, it's not difficult for you to forgive. Because this same blood, when it was when it oozed out the blood of Jesus Christ, when it was oozing out, he was crying out, "Lord, forgive them. They do not know what they are doing." We are saying tonight, be your brother's keeper, be your sister's keeper.
Manirwanu tirikuti, iva muchengetiwe hama yako, iva muchengetiwe hanzazi yako.
The prophet says in the message where I think Pentecost failed,
Pentecost.
60, he says.
16, vanoti.
If it ever gets to a place that I couldn't put my arm around any brother that's working for the kingdom of God and recognize him as my brother.
Kana ndikasvika pachinano chekuti ndotadza kumbundira hama hanzvadzi iri kushandira umambo hwaMwari.
I feel I'm backslid. Amen. Sure.
Ndotadza kumucherechedza sehama yangu ndinonzwa kuti ndadzoka kumashure. Amen. Chokwadi.
That is what Malachi 4 is saying.
Ndizvo zviri kutaurwa naMalachi 4.
I'll be scared to stand on the platform and face evil spirits.
Ndinenge ndakutya kumira paplatform nditarisane nemweya yakaipa.
To know that I have envy in my heart against any brother, no matter who he is.
Ndichiziva kuti ndine godo mumoyo mangu ndichivenga imwe hama hazvina mhosva kuti ndiani.
So you can even see here the prophet is against envy.
Samurikona kuti muprofita vedu vanovenga godo.
Envy associated with Cain.
Godo rakangobatanidzwa naCain.
It was out of envy that Cain slew Abel.
Zvakabva mugodo zvakakonzera kuti Cain auraye Abel.
So no matter who he is that's trying to preach the gospel of Jesus Christ or live a Christian life.
Hazvina mhosva kuti ndiani arikuedza kuparidza Jesu Kristu achirarama upenyu hwacho.
We disagree a million miles upon theology. If he loves the Lord Jesus, he is my brother and is my sister.
Chero tikasawirirana zvachose padzidziso yeBhaibheri, asi achida hake ishe Jesu Kristu, ihama yangu, ihanzvadzi yangu.
We love everybody.
Tinoda munhu wese.
Whether he goes to this church, he doesn't come to church with you, we love everybody the same.
Chero achienda kune imwe chechi, amuende mese kuchechi, tinoda vanhu vose zvakafanana.
The prophet is saying, yes, he is my brother, he is my sister.
Profita wedu ari kuti, hongu ihama yangu, hongu ihanzvadzi yangu.
We have drawn those lines, and if you can't love your brother whom we have seen, how can you love God whom you have not seen?
Zvino maisa imi majuraho, saka imimi mungada Mwari sei wamusati maona, usingade hanzvadzi kana hama yaunoona.
And brother, when love goes out,
hama yangu kana rudo rwatupfunurwa,
God goes with it.
Mwari anoenda naro rudo.
For God is love.
Nekuti Mwari rudo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And you can never get anywhere without divine love.
Zvino hapana kwaunombosvika kana usina rudo rwaMwari.
And as you love one another,
zvino pamunenge muchidanana mumwe nemumwe,
you love God.
Munoda Mwari.
Glory be to God.
Mwari ngavakudzwe.
This is so powerful, so profound.
Izvi zvine simba uye ichokwadi chikuru.
To say as you love one another,
kuti pamunenge muchidanana mumwe
nemumwe, you love God.
Munenge muchida Mwari.
We are also saying,
isiwo tiri kuti,
you cannot say you are your brother's keeper unless and until you have love.
Iwa hukwanise kuti ndiri muchengetiwe hama yangu kunze kwekunge uine rudo.
We are saying tonight,
manheru ano tiri kuti,
I am my brother's keeper.
Ini ndiri muchengetiwe hama yangu.
I am my sister's keeper.
Ndiri muchengetiwe hanzvadzi yangu.
If you are saying I am your brother's keeper,
kana uri kuti ndiri muchengetiwe hama yangu,
you should have love.
Unofanira kuva nerudo.
61, the prophet says,
pa 61, prophet Anon,
I wouldn't care what you call me,
andina basa kutunganipa mazita akadi,
but don't talk about my children.
Asa haikona kutaura pamusoro pevana vangu.
Don't be good to me.
Haikona kuitira ini zvakanaka chete.
Be good to them.
Itirai zvakanaka kuvana vangu.
Did you hear that?
Mambo zvinzwa here izvo.
And God feels the same.
Mwari ndo manzwiro avainawo.
These are his children.
Ava vana vamwari.
So if you ill treat your brother, you ill treat your sister.
Kana ukaitira utsinye hama yako kana hanzvadzi yako.
God feels the same way, like the prophet saying, don't do anything on my children.
Mwari vanonzwa zvimwe chetezvo zviri kutaurwa nemuprofita kuti musaitire utsinye vana vangu kaitirai vadei.
We've got to be good to one another.
Tinofanira kuitirana zvakanaka.
We've got to be honest with one another.
Tinofanira kubudirana pachena.
How can people be dishonest with each other and then profess to be Christians?
Ko vanhu vanogonyengerana sei asi vopupura kuti tiri maKristu?
I think this calls for self-inventory, brother and sister.
Amanzadzi iya nguva yekuti timbozvinzvera.
That's the reason we come to church.
Ndoti konzero tichiya kuchurch.
So that we take self-inventory.
Kuti tizvinzvere.
And where things has to be corrected, we correct.
Kana pane zvinoda kugadziriswa togadzirisa.
You know, it's like a child going to school.
Zvakafanana nemwana ari kuenda kuchikoro.
You write something, maybe the teacher marks it with red.
Unonyora minduro yako, teacher obva aisa X ne red.
If it's coursework, don't worry too much.
Kana iri coursework usanyaya kunetsekana.
As long as you can write corrections.
Kana uchigona kuita gadziriso.
That's very okay.
Zvakanaka.
A problem only comes.
Dambudziko rinongouya bedzi.
When is the final examination?
Kana raazamanishoni.
And now only red pen is used on your answer sheet.
Pakungoshandiswa peni yered kumaka.
Now one person who was having the red pen during coursework, when is the final mark, it's not red anymore, maybe blue or black.
Mumwe,
that's what we say somebody has learned, because corrections, they're supposed to be done.
Aimbo makirwa ne red pamwe pakunyora pazamanisho inenge ya black or blue. Ndokwatinoti kuzoziva nekupepuka nekugadzirisa zvinhu.
So we come here in the house of the Lord to be corrected or to make corrections.
Tinouya muimba yashe kuti tigadziriswe kana kuti tizvigadzirise.
So that the day he comes to take us home.
Kuti pavachauya kuzotitora kuenda kumusha.
He won't look at those things that you did long time ago when you make them right.
Avachatarisa zvinhu zvawakaita kumashure zvawakagadzirisa.
Glory be to God.
Ishe ngavakudzwe.
How can people be dishonest with each other and then profess to be Christians?
Ko vanhu vanogonyengerana sei vozopupura kuti tiri maKristu?
It's beyond my thoughts how you can be dishonest with your brother.
Ini pfungwa dzangu dzinotopererwa kuti unogonyengera hama yako iwe uchizviti uri muKristu sei.
So this is Malachi 4.
Muprofita wedu Malachi 4.
And Malachi 4 students are listening.
Vadzidzi vaMalachi 4 vakateerera.
And you know for sure when you want to pass your exam.
Tinonyatsoziva isu kana uchida kupasa bvunzo dzako.
You read the correct syllabus.
Unoverenga syllabus iripo pagore iroro.
And we know in this end time.
Isu tinoziva mumazuva anoe kuguma.
This is the right syllabus.
Ino ndiyo syllabus iripo.
You know for sure, brother and sister.
Unonyatsoziva chaizvo hama hanzvadzi.
If you just follow this syllabus.
Ukangotevedzera syllabus yespoken word.
You will pass.
Unopasa.
Glory be to God.
Mwari ngavakudzwe.
It can be painful.
Zvinogona kurwadza.
Just like children when they are reading for studying for the exams, sometimes they have to put their feet in water.
Unoziva kana vana vachiverengera bvunzo. Zvinenge zvakaoma kuti hope dzitotadza kuuya anomboisa makumbo mubhaketi remvura.
But when it comes to the day when you go into the hall, that person is very happy when he's coming out.
Asi razuva rekuenda kunonyora kuhoo, munhu iye anobuda imomo achifara.
The one who was sleeping almost on a daily basis.
Uya uya ainyatsodzipfodora hope dzake zvakanaka.
You know, when coming out, you know, your legs will be so heavy.
Achibuda mubvunzo imomo makumbo anenge achirema.
But we are here this evening, brother and sister.
Asi tiri pano madekwana nehama hanzvadzi.
So that we get ready for that day when we have to go to meet the Maker.
Kuti tigadzire zuva iroro rachaenda kunosangana nemusiki.
How can you falsify something or another and cut a brother off just because he doesn't agree with you on something.
Kwa iwo ungazo nyepera chime chinu seiko. Watobo wanyengera hama yako. Nekuti awasiku wirana newe pane chime chinu.
It's not always given that we have to agree.
Azina kunziti changu wirana bedzi.
Yes, you can agree to disagree.
Wangu tinofana kungoshika paku wirana kuti hama asa apa atina kuwirana.
But he or she is still your brother or your sister.
Asi zvakango daro mukusa wirana I hama yako kana hanzvadzi yako.
Hallelujah.
Hallelujah.
The prophet saying, dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power.
Varikuti gwayana riri kufa ropa renyu haricha harifera kapera simba.
Though the ransom church of God be saved to sin no more.
Kunyange kereke yakatengwa neropa ya Jesu yakaponeswa zvekusatadza zvakare.
Ever since by faith I saw the stream thy flowing wounds supplied. Redeeming love has been my theme.
Amen.
And shall be till I die.
Ruchava rwiyo rwangu kusvika pakufa.
Love, God is love.
Rudo, Mwari rudo.
He that loveth is of God.
Uyo anoda ndewa Mwari.
Divine love, not affectionate love.
Rudo rwaMwari, kwete rudo rwepanyama.
Brother and sister, tonight,
ama anzvadzi madekwana ano.
We are saying, Lord, we don't want to have the attitude or the spirit of Cain.
Tirikuti hatisuda kuve nemaonero kana mweya waCain.
You might say, I have not literally slaughtered, killed, slew, or annihilated somebody.
Unogona kuti hongo ini handina kumbouraya munhu chaiyo kana kudembura musoro kana kuponda kana kutonzi ndakauraya ndiri mhondi.
But watch your words.
Asi chimbotarisa mashoko aunotaura.
What do you say about other people?
Unombotiiko pamusoro pevamwe vanhu.
Think of these things of Cain.
Chimbofunga pamusoro pezvinhu zvaCain izvi.
To say Cain, yes, he did it physical.
Kuti hongu Cain yaive mhondi yakanyatsoponda munhu chaiye.
But we know we're not supposed to backbite.
Asi tinozava kuti isu hatifani kuita makuwa.
We're supposed to speak well of one another.
Tinofanira kutaura zvakanaka pamusoro pevamwe.
Brother, same church, same pastor, same deacons, same trustees.
Hamas,
but
church imwe chete.
They don't see eye to eye.
Madeacon mamwe chete, matrustee mamwe chete, asi unoona vanhu havasi kuonerana.
No wonder why the prophet say it's beyond my thoughts.
Ndosaka profita achiti ndinobva ndasvika pakupererwa kuti zvinombofamba sei.
I think we're saying the spirit of Cain has to die.
Tiri kuti mweya waCain ngaufe.
If it has to happen, but not in this church.
Kana zvichifanira kuitika, kwete muchurch ino.
We want the spirit of Abel.
Tiri kuda mweya waAbel.
Where God will say, I have respect for Abel and I have respect for his offerings.
Apo Mwari vanoti ndinoremekedza Abel uye ndicharemekedza zvakare chipiriso chake.
It is possible, my brother, my sister.
Zvinokwanisika hama yangu hanzvadzi yangu.
In the token message, the prophet says 358.
Mumaridzo ye token prophet vanotaura pa 358.
See, Abel, he was a righteous man.
Abel aive murume akarurama.
He died.
Akafa.
He died innocent.
Akafa asina mhosva.
Because he was in the way, standing for the real revelation he had.
Nekuti anga ari munzira yechokwadi achimirira chizaruro chaakanga ainacho.
He spoke, it cried out.
Akataura zvikadanidzira.
The justice blood of Abel cried out against Cain.
Ropa rekutonga raAbel rakadanidzira richipikisa Cain.
But the blood of Jesus Christ not only cried out, it redeemed.
Asi ropa raJesu Kristu harina kungodanidzira bedzi, rakadzikinura.
It speaketh better things.
Rinotaura zviri nani.
It makes you sons and daughters.
Rinokuitai vanakomana nevanasikana.
It hides you from the wrath of God.
Rinokuvanza pahasha dzaMwari.
The blood of Abel could not hide Cain.
Ropa raAbel rakatadza kuviga Cain.
But the blood of Jesus Cain.
Asiro para Jesu rinogona kukuvanza.
Hallelujah.
Hallelujah.
Aren't you so grateful tonight, brother?
Autende mwari madekwana nehamanzazi.
This blood of Jesus Christ.
Kutiropa ira Jesu Kristo.
It can hide you from the wrath of God.
Rinogona kukuvanza kubva kuhasha dzamwari.
So old Cain come out today.
Saka Kaini wekari abuda nasi.
We want to say old Cain and all his ancestral acts, they should come out today.
Saka
even tonight.
Cain wekare nemuweza wemadzinza ake zvese ngazvibude manhero ano.
If you have been a persecutor against the word.
Asidai wanga uri dai wanga uri mutongi nhasi uchipikisa Cain
against the word and says that days of miracle is past. This thing is all nonsense, all these things.
Dai wanga uri mutongi uchipikisa Cain neshoka uchiti zvose
zvemimira zvakapera.
Ziri kudanidzira muri kuona.
The blood of Jesus Christ cries out.
Ropara Jesu Kristu riri kudanidzira.
But there is forgiveness in you.
Asi mune kuregererwa mauri.
So in the blood of Jesus Christ.
Muropara Jesu Kristu.
There is forgiveness in that blood.
Mune kuregererwa muropara Jesu Kristu.
If you just accept it.
Kana ukangori gamuchira.
Praise be the name of the Lord.
Starashe ngari kuru.
He says believe for safety.
Tenda mukuchengetwa kwako.
Then apply it.
Zvino wozochishandisa.
Yes, what you want to believe for.
Wongu ndozva uda kuchitendera.
You want your own safety.
Uri kuda kuti uchengetedzeke.
You believe for your own safety.
Tenda kuchengetedzwa kwako.
And then apply the token for the whole family.
Wozochishandisa chiratidzo kumhuri yose.
How can I do that?
Ndinozviita sei?
Claim it.
Chitore.
If it worked on you,
kana chakashanda pauri chiratidzo,
then you and the word becomes one.
Zvino iwe neshoko mava chinhu chimwe.
Oh, the prophet say, amen, amen, see, it works for both of you.
Profita ari kuti amen, amen, mazuonaka, zvinoshanda kwauri
nemamwe. You and the word are one.
Iwe neshoko mava chinhu chimwe.
Then apply it to your children.
Chichishandisa kuvana vako.
Apply it to your loved ones.
Chishandise kuvadikani vako.
Like Rahab did.
She zvakaitwa naRakabhu.
She applied the token to her father.
Akashandisa chiratidzo kuna baba
vake. She applied the token to her mother.
Akashandisa chiratidzo kuna
mai. She applied it to her brothers and sisters.
Akashandisa chiratidzo kune hanzvadzi dzake nemanin'ina.
I am my brother's keeper.
Manheru ano ndiri kuti ndiri muchengeti wehama yangu.
I am my sister's keeper.
Ndiri muchengeti wehanzvadzi.
So you should go after your loved ones.
Saka unofanira kutevera vadikani
vako. You should go after your sister.
Unofanira kutevera hanzvadzi yako. Tevera hama yako.
Until they come into the faith.
Kusvika vauya mukutenda.
That's being your brother's keeper.
Ndokuva muchengeti wehama yako.
God them all in.
Uvaunza vose.
You apply it and say, Lord,
wachishandisa kuti ishe,
I'm going after my son.
Ndiri kutevera mwanakomana wangu.
I'm going after my daughter.
Ndiri kutevera mwanasikana wangu.
I claim her.
Ndinomutora.
Satan, you turn her loose.
Satan, muregere.
I am coming after her.
Ndiri kumutevera mwanasikana.
I apply my token, the Holy Spirit.
Ndinoshandisa chiratidzo mweya mutsvene.
Oh, Holy Spirit, that lives in me.
Imi munogara mandiri.
Catch my daughter.
Batai mwana wangu.
I'm going to her now.
Ndava kuenda kwaari iye zvino.
And you are my anointing upon me.
Imi ndimi chizoro chiri pandiri.
He will do it, amen.
Mwari vachazviita, amen.
Brother and sister, if you are committed tonight.
Hama hanzvadzi kana wazvipira manheru ano.
And say the Holy Spirit in me.
Woti mweya mutsvene ari mandiri.
Go after my daughter.
Tevera mwanasikana wangu.
Go after my husband.
Teverai murume wangu.
The Holy Spirit is an enforcer.
Mweya mutsvene ndiye mupurisa.
So sometimes he doesn't negotiate.
Dzime nguva haana nhaurirano.
Whether your sister, whether your child is even sitting on those high stools.
Kunyange ari mwanakomana kana mwanasikana akagara panzvimbo dzepamusoro.
You know those high stools, you know where people go in on the high stools and
munoziva mumabhawa mavanonogara pazvituru vachiri madoro.
Even if he's here as we are talking tonight.
Kunyange manheru anotichitaura kudai.
But the Holy Spirit can go right away.
Asi mweya mutsvene unogona kusvikako.
And go and look after him.
Woenda kunomutsvaga.
Touch him, convict him.
Womubata, womupomera.
That's exactly the use of the enforcer.
Ndobasa remupurisa.
And the policeman everywhere he goes.
Mupurisa pese paanoenda.
He doesn't matter, he goes.
Haana basa kuti ndekupi anoenda.
As long as he has a warrant of arrest.
Kana bedzi angori netsamba yekunosunga munhu.
But praise be the name of the Lord.
Asi starashe ngari kudzwe.
The Holy Ghost.
Mweya mutsvene.
Doesn't need negotiated with somebody or higher authority to get the warrant of arrest. As long as you pray, my brother, my sister, as you as the Holy Ghost, you say, I being the keeper of my brother, being the keeper of my daughter, Holy Spirit, go and catch my daughter. He will go and get a hold of that person. Brother and sister, it is us. We should not even blame those who are not in the faith. Because it is your responsibility. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. So it is up to you. So keep your brother. Keep your sister. Pray for them. Apply the token. The token is powerful, brother and sister. He might want it. He might not want it. But as long as you, being the keeper, apply that token, he will not go away. If he chooses to go away, as long as you apply the token, he will come back. Praise be the name of the Lord. Like Rahab did. So we say she applied the token on her father. She applied to her mother. She applied to her brothers and sisters and they all got in. Hallelujah.
Hallelujah.
We are doing the same tonight. Because we will not want to go to heaven alone. That's a spirit of Cain. Cain was very selfish. No wonder why he slew his brother. That's what they did in Egypt. That's what they did in Jericho. Prophet says again, you want to read another one? Acts 16:31. Paul told the centurion, believe, I am the messenger of the hour. And the messenger of the hour is the one who is talking. So we are quoting from him. Believe on the Lord Jesus Christ. Thou and thy house shall be saved. Believe for your house.
Tendera muri yako.
Bring them all under.
Vaunze vose pasi pekutenda.
Praise be the name of the Lord.
Starashengari kutswe.
So tonight, brother and sister,
manerwana ama anzadzi,
we want to destroy the spirit of Cain.
Tudakuparadza mweya wa Cain.
If we bind it here,
tika usunga pano,
because the Bible tells us,
nekuti Bible rinotiudza,
what we bind on earth,
zvatino sunga panyika,
shall be bound in heaven.
Zvichasungwa kudenga.
So if two or three believe together,
vaviri kana vatatu vakawirirana pamwe
chete, how much more all of us here?
Zvakadiko isu takadarika vaviri vatatu.
Tonight we believe.
Manheru ano tikatenda.
Together to say we don't want the spirit of Cain in our church.
Kuti hatichada mweya waCain muchechi medu.
God will honor our request.
Mwari vacharemekedza chikumbiro chedu.
If we say the spirit of Cain is not welcome,
tikati mweya waCain haugamuchirwe pano.
The spirit of memory.
Mweya wokunyunyuta.
We are saying enough is enough.
Zvakwana, zvakwana.
We don't want any hatred among
ourselves.
This is the spirit of Cain.
Mweya wa Cain iwoyo.
And we are destroying it in the name of Jesus Christ. The spirit of hate.
Mweya woruvengo.
We are destroying it again in the name of Jesus
Christ.
Also the spirit of not forgiving one another.
Mweya wokuramba kuregererana.
We are saying enough is enough.
Tiri kuti zvakwana zvakwana.
We are saying tonight,
manherwani tiri kuti,
Lord Jesus Christ, give us the opportunity.
Ishe Jesu Kristu tipei mukana.
To forgive one another.
Wekuregererana.
How do you want God to forgive you?
Unoda kuti Mwari vakuregerere sei?
When you don't forgive the one sitting next to you.
Iwe usiri kuregerera akagara pedyo newe.
We have to prefer one another.
Tinofanira kupanana mukana.
Glory be to God. Look at that mother
Tarisai amai vaya.
Whose house was bedding and his baby was inside.
Imba yawe yakanga ichitsva mwana ari mukati.
Now, mother's love went out.
Rudo rwamai rwakatupunyurwa.
She sacrificed her life for her baby.
Vakatova kuti ndofa zvangu asi ndiponese mwana wangu.
That's the thing what you also need to do as brothers and sisters.
Ndozva tinofanira kuita sehama nehanzvadzi.
If at all we want to be your brother's keeper.
Kana uri kungoda bedzi kuva muchengeti wehama.
Prefer your brother.
Ipa hama yako mukana.
Prefer your sister.
Ipa hanzvadzi yako mukana.
Sacrifice your desires.
Iwewe chiti aiwa rega hanzvadzi yangu iwane mukana.
Ahead of the preference of your brother or sister.
Wanga une mukana wehama yako kana hanzvadzi.
Glory be to God.
Amen. Mwari
ngaakudzwe. That's exactly what our prophet will do.
Ndo chaizvo zvaitwa nemuprofita wedu.
People could shortchange him.
Vanhu vaiva tsotsa.
Him being a prophet, he will know.
Ivari muprofita vaitozvati iri tsotsi.
But he will just allow things to happen.
Asi vaingotendera kuti hangazvingoitika.
The Lord Jesus Christ.
Ishe Jesu Kristo.
He was living together with Judas Iscariot.
Vaitogara pamwe chete naJudas Iscariot.
But he would just treat him the same manner he was treating Peter.
Vaingobata Judas nekabatiro kavaita Petro.
So, brother and sister, it doesn't matter what your brother has done to you, just treat him as a brother.
Hama hanzvadzi hazvina basa kuti hama kana hanzvadzi yako yakuitirei ingovabata sehama kana hanzvadzi.
That's a Christian attitude.
Ndo maonero emuKristu.
So tonight we are saying, Lord, help us.
Manhero anhu tiri kuti ishe tibatsirei.
We are sheep.
Tiri makwai.
We don't have rights.
Hatina kodzero dzedu.
The wool from ourselves.
Makushe edu isu.
A shepherd or somebody, a shearer will come take away the wool.
Mufudzi kana mumwe ane chigero chake anongoya ongogusva makusha aya.
Your duty as a sheep.
Basa rako segwai.
Follow the shepherd, new wool will come out.
Ingotevedza mufudzi, makushe matsva achamera.
Isli tabernacle.
Tabernacle yepa isli.
We are saying tonight.
Manhero ano tiri kuti.
I am my brother's keeper.
Ini ndiri muchengeti wehama yangu.
I am my sister's keeper.
Ndiri muchengeti wehanzvadzi yangu.
I don't want to have any root of bitterness.
Handisi kuda kuve nenduru mandiri.
Root of bitterness is associated with Cain.
Nduru ndeya Cain.
Root of bitterness associated with Cain.
Nduru inobatanidzwa na Cain.
Root of bitterness associated with Cain.
Nduru inobatanidzwa na Cain.
I'll say it again, the root of bitterness.
Ine ndiri kuti mudzi wenduru.
It is associated with Cain.
Unobatanidzwa na Cain.
So we are saying tonight.
Manhero ano tiri kuti.
We don't want to be associated with anything that is associated with the name Cain.
Hatidi kubatanidzwa nechinhu chese chinobatanidzwa nezita rekuti Cain.
We want to be associated.
Isu tinoda kubatanidzwa.
With anything associated with Abel.
Nechese chinobatanidzwa naAbel.
The reason is.
Chikonzero ndechekuti.
We want to find favor in the sight of God.
Tinoda kuona favor pamberi paMwari.
We want God to have respect on us.
Toda kuti Mwari vatiremekedze.
How do we do that?
Tinoidaro sei.
We want our sacrifices to be accepted before.
Tinoda kuti zvipiriso zvedu zvigamuchirwe pamberi paMwari.
When we come, when we say holy, holy, holy unto the Lord.
Patinoya tichiti mutsvene mutsvene muJehovha mutsvene.
When we are coming in prayer.
Patiri kuya pamunamato.
If we are acceptable before the Lord.
Kana tikagamuchirwa pamberi pashe.
We pray for the sick.
Tikanamatira vanorwara.
If we pray for anything.
Chero chatanamatira.
If we are acceptable before the Lord.
Kana tikagamuchirwa pamberi pashe.
The Lord will give it to us.
Mwari vachatipa.
That's the reason why we are casting away the spirit of Cain.
Ndicho chikonzero chiri kudzinga mweya waCain.
Brother, the spirit of Cain brings poverty.
Hama mweya waCain unounza nhamo.
Spirit of Cain brings discontentment. You are never satisfied.
Mweya waCain unounza kungasikusangogutsikana unenge uchingonyunyuta.
He should have said, Lord, I want to thank you for my brother.
Aifananga akati ishe ndoda kutendai nemunin'ina wangu.
At least you gave revelation to my brother.
Zviri nani makapa chizariro kune munin'ina wangu.
Therefore, I'm also going to copy what my brother has done.
Naizvozvo ndichateedzera zvaitwa nemunin'ina.
Ah, brother, when it comes to doing that which is right, you are allowed to copy.
Kana tiri panyaya yekuita zvakanaka unotenderwa kukopa.
It's only the small little ones that do not copy, but when it comes to big people, brother, you copy that which is right.
Vana vechikoro chete vasingatenderwi kukopa, asi kana zvasvika pavakuru isusu tinotenderwa kukopa.
Lord Jesus Christ, we are saying, help us tonight. We want to be genuine Christians. We are royal seed of Abraham. What Adam lost in the Garden of
Eden,
we want it restored in our lives. Glory be to God. God is never defeated, brother. Faith then came in. And now that's where the lineage of
Enoch.
What did Enoch do? He was pleasing God. Just like Abel. And when he was pleasing God, he started walking with God, walking as he going, until he forgot that he was walking on earth and has just vanished away from earth.
It is possible
tonight, my brother and sister, you can live a life worthy of the gospel. You can live a life above sin. It is possible because the blood of Jesus Christ is better or speaks better than the blood of Abel.
It speaks better than the
blood of Abel.
I'm
challenging you tonight, my brother. We are saying, Lord, help us. We want to walk right. We want to speak right. We want to meet you when you come to take a walk. We are sick and tired of hating. We are sick and tired of not following the right footsteps. We are destroying right away the spirit of Cain. We are killing it, the influence of Cain. Spirit of hate, we are destroying it tonight. It doesn't matter who is throwing it, but as the royal seed of Abraham, we have the power to cut it off. There is no blood that is more powerful than the blood of Jesus
Christ.
They can come through seeds of discrepancy, they will never win. Because the blood of Jesus
Christ
speak better things than the blood of
Abel.
Lord, help us. I want to be my brother's keeper. I want to be my sister's keeper. 2020, Lord, help me. If you don't come in 2020, whatever day you come, I want to be on my post of duty, to be my brother's keeper, to watch over my sister, to pray over my sister. If a sister is sick, as a protector, as a keeper of my brother, it is my issue to pray. If I hear a brother is in need, it is my duty to pray. Brother and sister, this is that poor ministry. As one who is looking after your brother, you have to speak. Remember, sometimes you don't even need to pray, but you speak. And when you speak, that the poor ministry detects. When you speak, it's as good as deity has spoken. So what the way the prophet says, if you look for deity in heaven, you won't find deity there. If you look for deity there in heaven, you won't find him there. But if you go to a brother, to a sister, who is prayerful, who is a genuine Christian, that's where you find deity.
Asuka inda kuna hamaka na anzazi, yenechi Kristu checho kwadi, vanona mata uchao na mwari.
And deity tonight is saying,
deity
in a brother is saying, I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. Let's bow our heads for a word of prayer. Brother Caleb will lead us in prayer.
Brother Caleb,
if you feel like you also want to join in the prayer, go right ahead.
Enda mberi unamata.
Lord, forgive me.
Itishe
ndiregerere. If I was not my brother's keeper.
Kana ndandisiri muchengetu ya.
Lord, forgive me.
Ishe ndiregerere.
Henceforth I want to be my brother, my sister's keeper.
Kubva nhasi kuenda mberi ndamuchengetu ya ama.
Because your blood which was shed.
Nekuti ropa renyu rakadeurwa.
Speaks better things than that of Abel.
Rinopupura zviri nani kudarika raAbheri. Praise the Lord. Tinamate. Ishe Mwari makarura mawari kumusoro kudenga. Baba patauya pano tati muzotaurawo nesu. Muri Mwari wanonzwa. Muri Mwari wanopindura minamato. Baba mauye ishe. Mukatirangariza Jehovha. Baba tinobvuma Mwari. Kuti ishe tenge tichiramba kuva watariri wehama. Tenge tichiramba kuva watariri wehanzvadzi Mwari. Baba tinobvuma madekwana ano. Mwari tirikukumbira mutiregerere Jehovha. Baba ishe tinonamata Mwari. Tikatarisa munzvimbo dzakapfuura muupenyu hwedu muzvitiko zvakapfuura Mwari. Baba tinobvuma Jehovha kuti Mwari hatina kuzvibata nenzira inotarisirwa yamatudza nhasi. Hatina kuva watariri Mwari. Oh Baba, tinouya pamberi penyu. Ishe wangu Baba, mubhuku raTito tinoudzwa Mwari kuti madzimai wechikuru wanofanwa kutarisa madzimai wechidiki. Wagoona mazvibatiro ayavari kuita, wogoenda wanovadzidzisa. Baba, kusimbisa zvamataura nhasi kuti madzimai echikuru ane mutoro webasa, watariri wemadzimai madiki. Varume vakuru vakagamushira shoko. Wane mutoro webasa Mwari. Wekutarisa varume wechidiki. Kuti vari kuzvibata here nenzira yeshoko. Baba, tinobvuma madekwana ano Mwari. We failed before. We admit tonight, Lord. Father, we are sorry, O God. Oh, Lord Jesus. But Father, from henceforth, we want to make it right. Father, we are pleading with you, Lord. We are guilty, Lord. As individuals, we are guilty. As families, Lord, we are guilty. As a church, we are guilty, Lord. Father, you have spoken. And Father, we are admitting. And we are saying, we are sorry, Father. We are sorry, O God. We are raising our hands to you. Father, we are sorry, O God. We wandered far away from you. Father, we are coming back home. We are coming back to you, Lord. Oh, Father, we appreciate you. Oh, Lord Jesus. Father God, the spirit of Cain has been exposed tonight. The characteristics of Cain, they are put on plain view. Father God, we are declaring tonight, all the spirit of Cain, all the anointing of Cain, Father, we want to be disassociated with him. All the influence coming from Cain, Father God, we want to put a full stop. Father, we don't want the influence of Cain anymore. Oh, Lord Jesus. Father God, we have seen, Lord, his nature. The nature of murdering, killing brothers, killing sisters. And we are told by the prophet that the spiritual killing that is going on when you speak against a brother, when you speak against a sister, Father, we admit, Lord,
We have done that before. Father, we killed our Lord Jesus. Father, we are putting a full stop tonight. Lord Jesus, we want to kill the influence. Lord, coming from the pit of hell, or the anointing, Lord, associated with Cain. Father, we are binding it tonight in the name of Jesus Christ. Father, we are refusing to be identified with Cain. We are refusing tonight to speak against a brother. We are refusing tonight to speak against a sister. Father, we want to speak good. We want to talk good, Lord. Oh, Father, help us, Lord Jesus. Oh, God. Mweo kusare gerera mwari. Baba tinonamata. Isherun ziro mwari inobva kuna Cain. Mweo kusaye mura. Mweo kusadzidza zvakanaka. Mweo godo. Tinoutsura ishepa isli tabernacle. Mweo kushanje mwari. Tinoutsura pa isli tabernacle. Mweo baba kusaye mura zvakanaka. Tinoutsura pa isli tabernacle. Baba tiri kuramba nhasi mweya uyu baba. Ishe patiri kubuda pano. Hatidi kana runzira imwe chete hayo. Yatinoenda nayo baba ya Satan. Runzira ya Cain mwari. Tiri kutozviramba so. Father, we appreciate you. Father, we glorify your name. Oh, Lord Jesus. Mweya kusare gerera baba. Ishe tibatsirei Jehovah. Oh, tibatsirei mwari. Baba, zvina basa kuti takakanganisirwa zvakaita sei. Baba, tiri wanakomana newanasikana wenyu. Baba, ishe tinofunga kuti tisvike patinoregerera. Baba, tibatsirei Jehovah mwari. Baba, patinoomerwa nezvinhu, tichitadza kuregerera. Ishe tiri kuti also increase our faith. Oh, increase our faith, Lord. Increase our faith to forgive one another. Increase our faith, oh God. Baba, tisa taurane ishe baba. Tisa taure makuwa. Tiba tire Jehovah. Tinemu shot nufunga kuenda kwa uri mwari. Baba, taka uzwa ni mprofita. Zikanzi nothing short of perfect love. Who enter that place, Lord. Mwari zvino tiba tire iko. Kuti tirambe takabatirira pamagodo ishe. Zvinotibatsirei Jehovha mwari. Tirambe takatarisa kutadzirwa kwatakaitwa kare. Mwari toda kuregerera kubva nhasi. Mweya wekuregerera ishe. We want you to reign in our church. The spirit of forgiveness. Father God, we want to declare it. To move from bench to bench. To move from chair to chair. To move from family to family. Father, may we have full preeminence, Lord. Oh, God. Father, we appreciate you. We appreciate you, Lord. Even for this message, Lord. Father, every time we listen to the prophet, Father, he is insisting on these things, Lord. Father, this message was sent to us. Not to our neighbors, not to any other group, Lord. And Father, the entire message, the entire gospel, Father God is centered on forgiveness, is centered on loving one another. Father, we want to practice these things. They've been said over and over and over and over again, Lord, from this same pulpit. Father, I believe time has come, Lord. For us, Lord Jesus, to take this word and live it. Time has come, Lord Jesus, to embrace, Lord, this love, God, and live according to what has been said. Oh, Father, the scripture says there's time for everything. Father, we believe as Isli Tabernacle, time has come for us. To show love. To talk good, Lord. Not to return evil. Not to talk against one another. Oh, Father, every day at the end of the service, Father, we see, Lord, displayed on the board that we should love one another. For how long? For how long, Lord? For how long? Is Litabaneko? For how long? For how long, my brother? For how long, my sister? I believe this is our time. This is our season of loving one another. Father, we want to embrace one another. We want to shake hands with one another. We are sons and daughters of God. Father, we thank you. Father, we appreciate you. Father, may you restore back the virtue that has gone forth from our pastor. Oh, Father, we can see, Lord, the burden that he has to see a church loving one another. Oh, Father, we pray, Lord, that this will come to pass. Father, help us, Lord Jesus. We appreciate you. We glorify your name, Lord. Father, we thank you for the inspired message. Oh, Father, how we need thee. May you bless our church, Lord. May you bless all the families in our church. Father, we have a duty to do. Oh, God. Many times we hear families are in trouble. And Father, at times we don't even respond. But tonight you told us we must keep one another. Father, we want to take action from henceforth. It's no time to talk against one another, but it's time to stand on our post of duty and give the need necessary. Father, may you help us. We appreciate you so much. We love you, Lord. Even now, as we've come to the end of the service, we pray, Lord Jesus, your children will be going back home, their place of abode. We pray that you grant them traveling grace, Lord. May you keep them on the highways till we meet again, Lord, on Friday. We thank you, worship you, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Now we've come to the end of our service tonight.
Tashika pano pera service yedu manherwano.
I'll meet on Friday.
Tosangana nechishanu.
Maybe the song leader will just prepare it reaches to the highest mountain. You know the song? Let's pray for the service that the Lord will come speak to our hearts on Friday. We stand to our feet as we sing.